This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7, nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7, umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kwa tereri, tunosangana zvakare manera anasi, uri musi wemuvhuro, nyamavhuvhu 22, 2016. Makateerera ku Studio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC. Ezvinei zviri munhau dzedu dzanhasi.
Mazivira atinozviita isu zvinhu zvemuZimbabwe zvinowanzoda muyananisi. Zvinokuti nyaya iyi kurukurwe kusadhiki ndiko kuti zvakare saiyo sadhiki. Sevanhu vakange vakambonge vatora chinhambwe kufambisa nyaya, havangazongoiregedzeri vozongoregedza zvinhu zvichiita manyama amire nerongo.
Vana Soro Jena vari musangano revi elders vokurudzira Sadik kuti ipindire mukugadzirisa nyadzo zvematongerwo enyika muZimbabwe.
Zvokutanga takwentura nezvekuratidzira kwakarongwa neboka remeya semubatanidzwa wemapato ari kudimanda electoral reform. Takukurirana tikawirira nesusu kuti kuratidzira kwatiriita musi wa26 kunofanira kupfuurira mberi.
Mapato anopikisa ari pasi penera osangana muHarare kuzeya nezvekuratidzira kuri kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo. Dare remagistrate kuBulawayo nhasi rarasa mhosva yanga yakatarisana nemamwe madzimai gumi esangano reHoza ayo angachipomerwa mhosva yemusarinya kana kuti criminal nuisance. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vana Soro Jena vesangano rinozivikanwa nekuti The Elders rine vakuru vanosanganisira vaimbova munyori mukuru weUnited Nations vaKofi Annan, vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaJimmy Carter, vaive mudzimai waNelson Mandela, amai Graca Machel Mandela, Archbishop Desmond Tutu nevamwe vakurudzira vatungamiri venyika dzemuSadik kuti vabatsire Zimbabwe mune zvematongerwo enyika kuti pasaita hondo munyika. Mumashoko avo kuvatori venhau, vana Soro Jena ava vati Zimbabwe yatarisana nedambudziko munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati kugadzirisa nyaya yezvematongerwo enyika kwakakosha kwete kuZimbabwe chete asi kunyika dzose dzemuSadik. Mashoko aya ari kuuya apo Sadik yatarisana nemusangano wesummit uri kuitirwa kuSwaziland. Vesangano reThe Elders ava vanoti zvakakosha kuti Sadik izeye nyaya iyi. Zimbabwe iri kuita sarudzo muna 2018 asi zviri pachena kuti zvino munyaya dzezvematongerwo enyika hazvina kugadzikana. Bato reZANU PF ragara richishora weThe Elders ava richiti vanoda kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata chipangamazano cheCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vaJoy Mabenge.
Mamirira aita nyaya yeZimbabwe mukanyatsozvitarisa imimi zvave pachokwadi nhau yekuti nyaya iyi haichagadzirisike nevatungamiriri veZimbabwe chete. Chingatoitwe muZimbabwe kutanga-tanga kuita nhau yekuti pagadziriswe nyaya yekuti vanhu vaunzwe pamwe chete vachibva kumapato akasiyana-siyana, vachibva kumapokawo akasiyana-siyana, vachibva kudzisvondo, vachibvawo kune vanomirira vashandi, vounzwa patafura imwe chete vokurukura. Asi mazivira atinozviita isu zvinhu zvemuZimbabwe zvinowanzoda muyananisi. Zvinokuti nyaya iyi kurukurwe kuSadik ndiko kuti zvakare saiyo Sadik, sevanhu vakange vakambonge vatora chinambwe kufambisa nyaya havangazongoiregedzeri vozongoregedza zvinhu zvichiita manyama amire nerongo vachine yatingati pachirungu responsibility yekuti vaone kuti zvinhu zvinogadzirisika munyika havangaregedze kusvikira ropa ratanga kudeuka saka ndinoona sekuti mashoko ari kutaurwa nana Soro Jena mashoko akanaka chose
asika veZANU-PF vari kuti ko ivo vana Soro Jena ava vanodei pamuchato wedhongi nebere vachitika sarudzo dziriko muna 2018 vadi kungomira hawo ipapo
handifungi kuti vanotaura izvozvezvo veZANU-PF vari kunyatsoziva zvavari kutaura chaizvo chaizvo wangovo hushingi vaZulu nekuti iyo 2018 yavanongobwereketai vanoisvikirwa nani chaiyo kumba aisvikirwa kunzi 2018 iyo inotova namakore maviri isati asvikako hurumende yagwadama havana kana yatingati pachirungu capacity havana zvikwanisiro zvekuti vachovhe nyika kuti isvike 2018
Chipangamazano cheCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamembe kweAfrica vajoy mabenge vari parunare muJohannesburg South Africa na Blessing Zulu Studio 7. Mapato ezvematongerwo enyika 13 ari pasi pemubatanidzwa weNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA asangana nasi nemanga mapato mashanu aripasi pemubatanidzwa wemapato anorwira utongi wejekerere weCoalition of Democrats kana kuti COD mukuedza kwemapato anopikisa kushanda pamwe mukurwisana neutongi wehurumende yava Mugabe. Mutungamiri werimwe remapato ari mumubatanidzwa weNERA reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume vanoti musangano wavaita uyu wanga vakanangana nekuti vangashanda sei pamwe nemapato ari muCOD pamwe nekuakoka zviri pamutemo kuti apindewo mukuratidzira kwakarongwa neNERA nemusi wechishanu svondo rino. Ngatinzwei hurukuro yataita navaNgarivhume pamusoro penyaya iyi.
Takurukura zvinhu zvakawanda. Zvokutanga takwekura nezvemukuratidzira kwakarongwa neboka reNERA isu semubatanidzwa wemapato ari kudemand electoral reform. Takurukurirana tikawirira nesusu kuti kuratidzira katirikuita musi wa26 kunofanira kupfuurira mberi. Echipiri tikazokurukurirana zvakare kuti zvinoratidza kuti vemuZimbabwe vari kutarisira ivo kuti tinge tichisongana pamwe chete tichikurukura nenyaya yekushanda pamwe chete iri beyond issue electoral reform saka izvozvo tati aiwa nati tizosangana mushure medemonstration musi wa26 tosangana kokurukura nezvekushanda pamwe chete semapolitical party akasiyana siyana
saka muchange mwakabatana here navo pakuratidzira kuchaitwa nemusi wechishanu
hongu tiri kubatana pamwe chete tawirirana kuti taakuextenda invitation kana kuti taakuvakoka zviri official kuti vese vavauye tibatane pamwe chete musi wechishanu
zvii zvamuri kuratidzira muchinyunyuta nazvo nemusi wechishanu
chiripo chikuru ndechekuti tiri kuratidzira tichidimanda zvishanduko mukati nemaitirwa anenge asarudzwa muZimbabwe ndodonzvo tiri kuratidzira reform ipapo takanangana naMai Makarau. Mai Makarau tiri kurati ngavasiye chigaro chimwe chete pazviviri zvavanazvo. One chekuva chairperson wezeki, chechipiri chekuva secretary wejudiciary service commission. Nekuti zvigaro izvi zviri interlinked zvoshandidzana.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe iro riri mubatanidzwa weNERA vaJacob Ngarivhume vari parunhare muHarare neStudio 7. Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 29 Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa. Africa News Tonight kubva muvhuro kusvika chishanu koti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk icho chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebsite yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi 30. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata endai pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Dare ra magistrate muulawayo Nasrara Samosha yanga yakatarisana nemamwe madzimai gumi esangano rewoza ayanga achipomerwa mosva yemusarinya kana kuti criminal nuisance mushure mekunge varatidzira panze peimwe nhandare yemitambo muguta reulawayo pakutanga kwemwedzi uno. Mutorero wenhau Taurayishava anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vabatana ituwe vabvumirana nechikumbiro chemagweta emadzimai aya chekuti dare risaenderera mberi nekunzwa nyaya iyi sezvo madzimai aya kusanganisira mutungamiri wehoza amai Jane Williams vainge vasina kupara mhosva pakuratidzira kwavakaita. Muchuchisi vangatazo dlodlo vange vatipa madzimai gumi aya madzimai mapfumbamwe ndiwo ange achifanirwa kuwanikwa asina mhosva asi nyaya yaamai Williams yange ichifanirwa kunzwikwa nedare nekuti vainge vane mhosva. Asi amai Williams vazowanikwa vasina mhosva sevamwe vavo mushure mekunge valizwe jamela rimwe remagweta ange achimirira madzimai aya vachishanda vari pasi peZimbabwe Lawyers for Human Rights vapikisa maonero emuchuchisi. Vajamela vati hazvaigona kuti amai Williams vawanikwe vaine mhosva iro dare range rarasa mhosva yevamwe vavakasungwa navo. Gweta iri rapikisawo chikumbiro chemuchuchisi chekuda kuwedzera kana kuchinja mhosva inonzi yakaparwa naamai Williams. Vajamela vaudza dare kuti rirasewo mhosva yange ichipomerwa amai Williams vachiti mukupindura chikumbiro chavaive vaita chekuti nyaya yemadzimai aya iraswe muchuchisi aive asina kupindura nyaya dzakawanda dzavakataura dzinosanganisira kutyorwa kwekodzero dzemadzimai aya kwavanoti kwakaitwa vari muusungwa. Vajamela vati kunyange havo vafara nekuraswa kwaitwa nyaya yange yakatarisana nemadzimai aya vanoshungurudzika nenyaya yekuti mapurisa nevachuchisi vanopedza nguva vachiita kuti vanhu vasina mhosva vamiswe pamberi pematare.
Hapana muchuchisi asingazivi kuti kune constitution yakanyorwa zvakanyorwa. Hapana vanhu vanoona nezvekuchuchiswa kwevanhu kusanganisana mapurisa acho vasingazivi kuti mutemo wedu wakamira sei uye kuti procedure inoshandisiwa kana vanhu vachisungwa yakamira sei. Haisi nyaya yekudzidzisana. Uye kana pane anoda kudzidzisiwa, isu seZimbabwe Lawyers for Human Rights takazvipira kudzidzisa vanoda kudzidziswa.
Madzimai aya ayo anga achitongwa achibva kumba asina kubhadhariswa mari yechibatiso aiva asungwa pamapurisa akamisa kuratidzira kwaiitwa paQueen's Sports Club paitambwa mutambo wecricket pakati penyika yeZimbabwe neNew Zealand pakutanga kwemwedzi uno. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurayishava.
Utungamiri wesangano ravarairidzi vekumaruva reRural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti RTUZ huri kufamba netsoka kubva kumutavatava kumaramba pfungwe kuenda kuHarare kunosiya gwaro renyunyuto hunoti nhasi hwatyisidzirwa zvakasimba nevasori pamurehwa apo hwanga hwaedza kunosiya gwaro renyunyuto kumahofisi edzidzo edunhu remurehwa ari pamurehwa pakare. Mutungamiri wesangano iri vaobet masaraure vanoti vaoneswa chitsvuku mutevedzeri wemutungamiri wesangano ravo amai Tandiwe Dube pamwe nemunyori mukuru varobson chere. Chikwata chevanhu gumi nevashanu ichisvondora pera chakamanikidzwa kumbosendeka kuratidzira uku mushure mekunge dzimwe nhengo dzamiswa pamberi pedare kwamurehwa dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weposa pamwe nekuita zvemisarinya. Ngatinzwe hurukuru yataita navamasara ure pamusoro penyaya iyi.
Mutungamiriri wedu unosanganisira Vice President vatandiwe Dube naSecretary General nyore mukuru varobson chere vasvika pamurehwa district officer apo pavanga vachifanirwa kusiya gwaro renyunyuto ravanga vaida kupa district education officer. Pavanga vachitaura nadio vavaudza kuti vanoda kumbotanga vadedza vanhu vavakanzi vadedze kana vachinge vasvika. Ndopavadedza vanhu vekucentral intelligence organization kwazosvika varume vatatu kwazosvika kushidzira kwakanyanya utungamiriri wedu wanga wapinda mukati vachizoudza zvedio vanonzi mai Mazengwe kuti vasaradzidze kuti vanga vatambira kwarenyuto ravanga vaenda kunosiya. Izvi mai vaya vazozivisa utungamiriri wedu kuti vari kumirira mvumo kubva kuna president pachake kuti vazoona vachazosaina gwaro renyunyuto redu kuti varadza kuti varitambira. Asi tinotenda nekuti nyunyuto dzedu dzasvika ivo vasara negwaro ravo.
Saka muri kuramba muchienderera mberi here nekufamba tichiona kuti musondo rapera makakanganiswa kufamba kwenyu ikoku naivo vanhu vamwe chete iwo?
wangu tinoendera mberi tichifamba kwatiri nekufamba kuti tirikuratidza kunyunyuta kwedu nezviripo chero vakatibata neunhapwa hwakadii tichiramba tichifamba kusvikira tasvika kuHarare kwatichaisa zvinyuto zvedu kuhead office asi chinyunyuto chedu chekupedzisira ndechekuti kana hurumende iyi yaramba ichiita huno hwairi kuratidza hwekuti hauidi kugadzirisa zvinhu zvatetipo kuti dai yagadzirisa tete akutanga kukumbirwa kuti kana makonewai mukuita basa ramakasarudzirwa nevanhu madi yemachirega kutungamirira kwauyawo vamwe vanokwanisa kutonga.
Vanga vari mutungamiri wesangano reRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunhare kuwedza neStudio 7. Zvinonzi paita ropa rakaipa pakati penhengo dzezano PF kunoton zvichitevera sarudzo dzemaprimary yekutsvaka achamirira bato iri musarudzo dzemumiriri weparamende dzakaitwa nemugovera. Mutori wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
VaRonald Tinashe Chindedza ndivo vakakunda vamwe vaikwikwidza vanosvika vasere vanosanganisira vaitarisirwa kukunda amai Baibiti Tsomondo. Asi nhengo dzose dzakapinda musarudzo dzinoti hadzisi kufara nekukunda kwavachindedza kwavati kune chitsotsi mukati. Vaitungamira kutsvagira amai Tsomondo rutsigiro vaRexon Zuze vatanzi titaure navo vanoti pane kubirira mavhoti kwakaitwa nevaivhotesa vaShadrack Mashayamo mbeve mudunhu reHarare.
Kumwe kwese hatina problem nako. Brian Farm, Jenkstown nemutubva kwakaitwa fabrication nemachi matrophy gastinao tofunga we showed you tikuti panofana kuitwa recorrection.
Hatina kukwanisa kubata vamashaya mombe kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muNorton ndini Arthur Chigoriwa.
Mukuru wesangano reGirl Child Network muzvare Betty Makoni vanoti vane humbo hwekuti mudzimai wechidiki ari kupomera Prophet Magaya mhosva yekumubata chibharo ave kutyisidzirwa. Asi mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi haisati yasvika munzeve dzavo. Senior Assistant Commissioner Charamba vativo havangatauri nemashoko ari mumapepa akaendeswa navamagaya kumatare ekuti vezvematongerwo enyika ndo vari kuda kuti vasungwe. Vamagaya vakasungwa nemusi wechishanu vachipomerwa mhosva yekubata mumwe mudzimai ane makore makumi maviri chibharo kubva kumba kwavo kuMount Pleasant. Vakamiswa pamberi pedare ramajistrate nemugovera vakabvisiswa zviuru zviviri zvemadhora semari yechibatiso. Gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza vaudza Studio 7 kuti vanga vari panhandare yendege vachiti tizovafonera asi hatina kuzokwanisa kuvabata panhare mbozha yavo. Mukuzeya nezvenyaya iyi Blessing Zulu weStudio 7 abata muzvare Makoni.
Hatifanwe kuti pakabuda nyaya yekuti munhu abatwa chibharo tomhanya kutanga kufunga kuti politics kana kuti prophet kana kuti anything. Nyaya inoda kutorwa sekungoti munhu auya achiti ndakabatwa. Theni vaye vatinoti vane hunyanzvi hwekutsvagurudza kuti chii chakaitika votsvagurudza muchinyararire. Panozonzi doketi rapera nyaya yeseswa pamwe chete. Humbo hwabva kuna Nachiremba, hwabva kuna iye anenge akabatwa chibharo. Tozotangisa manje kuchitaura kuti nyaya iyi yakamira zvakati. Iko zvinezvi ndaane mashoko andatambira ekuti munhu uya uya upenyu hwake hwaapa nguva yakaoma. Ndopane nyaya ndichitaura manherana emasoko andatambira kubva kuZimbabwe nokuti ndatopiwa nesamone ari very reliable kuti upenyu hwemusikana akabatwa hwatomunjodzi kupfuura upenyu wa prophet ivava. Saka nokuti masoko akurumidza kubuda tikabudisa ma details uya anenge akabatwa arikushishidzirwa arikutukwa upenyu hwake hwatopa nguva yakaoma, taakuda kuedza kuda kuti tiunganidze vose vanoita zverepi izvozvi vanyatsomutora ende panzvimbo iri sefu kuti akwanise kutaura.
Takaonawo humwe humbowo hwatoiswa paFacebook apa nezvimwe nezvimwe. Zvinenge zvichifanira kudaro here munyaya dzakadai?
Aiwa, hazvitenderwe nokuti kana tichinge tiri kuferefeta nyaya dzakadai dzinana mazvikokota vazvona vanobva kumapurisa ikoko kunoitwa madocets kwekuti inonzi victim friendly court itori pamurau weZimbabwe kuti tinoita zvinhu zvakavanzika tichiedza kuchengetedza munhu uya uya auya achitaura.
Muzvare Betty Makoni veGirl Child Network vanga vari parunare kuBritain naBlessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa9 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Vari kutungamira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muAmerica vaDonald Trump vadzokorora mashoko avo ekuti Clinton Foundation, sangano remhuri yava Bill Clinton nevavari kukwikwidzana navo amai Hillary Clinton inofanira kuvharwa. VaTrump vanoti sangano iri riri kuita zveuori asi amai Clinton vari kuramba mashoko aya. Mumwe mumhanyi wekuEthiopia Feyisa Lisela nezuro akakonzera mutauro kumaOlympics mushure mekuratidzira achitsigira vanopikisa. Lisela akawina menduri yesirivha makwikwi emarathon. Hurumende yeEthiopia iri kunetsana zvakanyanya nevanoipikisa. Munyori mukuru mubazi rekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaJohn Kerry vari muNairobi kuKenya muhurukuro nenyika dzekumawirira kweAfrica dzakanangana nekuedza kupedza hondo iri muSouth Sudan pakati pehurumende nebato rinopikisa. VaKerry nhasi vasangana nemutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta. Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro nyamavhuvhu 29 Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa, Africa News Tonight kubva muvhuro kusvika chishanu, koti wemugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, izvo chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi 30. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Nyanzvi yezvirwere zvepfungwa Dr. Sekai Niwatiwa vanoti vakwegura vakawanda vari kubatwa nechirwere chekurasika pfungwa uye zvakakosha kuti vawanirwe rubatsiro. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Niwatiwa kuti tinzwe zvizere nezvenyaya iyi.
Vanhu vakura usually starts from 65 upward. Zvirwere zviri common in that age group. Madementias ane makozes akasiyana, mamwe acho makozes haazikani. Mamwe acho anokonzerwa nehigh blood pressure nediabetes. Mamwe acho anokonzerwawo kana une high cholesterol, inoramba ichirijusa my vessels to the narrowing my vessels to the brain. Then anozoguma kumberi kwacho kusisa swigiro pasaka. All those things zvinogona kukoza dementia. Imwe cause yacho I nutritional fanika ma vitamin deficiencies, fanika ma vitamin 12 ne folate. Imwe yacho inogona kukonzerwa nemaslow viruses like HIV.
Munhu angazive sei kuti hama yake kana kuti iye abatwa nezvirwere izvozvi zvedimensia zvinowanikwa nevakwegura?
Iye haagoni kuona. It's very rare kuti munhu azive kuti ndozvadari. But vanogara naye vanoona kuti aakukanganwa. Kana mukataurira chiro process yeregistration memory inenge yakanganiswa, saka kuti azotondere zvaabva kuudzwa kazhinji kacho ndiyo biggest problem inouya nehama ichiti wachaziwi ka hatichagoni kunyatsotaura nawo nyaya vachitipindura zvakanaka. Saka vanhu vakadaro vanofanira kutorwa kana kuri kumamisha. Usually vanhu vanoziva kuti avasekuru ava ndevekwani. Muenda nawo wozosvika nawo kuzvipatara kuti pane zvavanogona kubatsirwa nazvozvo ekuti vaone kugarika nawo. Mukamuendesa kuhama dzake, hama dzacho dzinogona kutaurai kuti mbuya kana sekuru waane mazuva vachikanganwa zviro. Dzimwe nguva vanobva pamba votadza kudzoka nekuti havachazivi kuti wabva kupi. Isingarapiki ndo iyaya yatinoti congenital. Noreva kuti munhu anotobarwa ane capacity yekuti kana asvika that age anodevelopa dementia. Mamwe atinoti maacquired dementias ane macauses. Saka macauses acho akagadziriswa murwere anogona kubatsirika.
Saka vanenge vaona hama dzavo kana neshamwari dzichiratidza zvamataura izvi vanofanira kuita sei?
Vanoya nawo kuzvipatara.
Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvepfungwa, Dr. Sekai Nevatiwa vari parunare muHarare naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Tinokutambirai vaterere muchirongwa chedu Pindai Mudariro, chatinotaura nevechidiki. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tina muzvare Mavis Chirandu, midfielder weMighty Warriors. Wakadi hako?
Tilivere manadiwo.
Aiwa tinofara, ndimi makadzoka ka?
Eya, hatisu.
Saka zvanga zviri sei?
Tinobva kufara because the first time edu and we wish kutambira kuti ikoko Europe basho.
Pane musiyano here nekutamba neEuropean football team?
Ivo vanowana zvakawanda ende vanogona kutamba bhora ende vatori kumberi kwedu, isu tori kumashure ende takawana futi zvavanowana zvatikwanisa kuvabata.
Chii chamungade kuudza masupporters enyu vakaterera?
Ndoda kupatenda nekusupporta kwese kwavaita ende even kana kudyiwa kwese kwatikaita hakusi kuda kwedu bhozi yanga iri first time yedu. Tarikokutendai masupporters, rambai makadaro.
Pamakauya makapuwa $15 makatoramba kutambira, imi munoti chinazvo?
Isusu takakwalifaya muOlympics ende muZimbabwe hakuna team yakambokwalifaya enda muOlympics, so taifanira kutoona mari iri more than $15.
Izvozvi masponsors enyu pane zvavari kutaura here?
So far handina chandombonzwa.
Aiwa, mazvita ava vanga vari muzvare Mavis Chirandu. Ini ndini Chioneso Jani muchirongwa Pindai Mudariro.
Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nemapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa weNERA kwakananga nekukurudzira kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera rikaiti mbotarisa musoro yenhau zvakare. Vanasoro Jena vari musangano reThe Elders vokurudzira SADC kuti ipindire mukugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe. mapato anopikisa ari pasi penera anosangana muHarare mukuzeya nezvekuratidzira kuri kuitwa nemusi wechishanu kwakanangana nekukurudzira kuwandudzwa kwemitemo yesarudzo. Darira magistrate muBulawayo nhasi rarasa mhosva yanga yakatarisana nemamwe madzimai gumi esangano reHoza anga achipomerwa mhosva yekuita musarinya kana kuti criminal nuisance. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyamina Chris Gande namavelas Mutanganya uye.